Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gumiguru 19, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Murwiri wekodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanoradzikwa kumusha kwavo kuchivhu nhasi. Nhengo dzebato reZANU-PF dzokandirana makobvu nematete kuchinoi nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, zvasiya vafa kubva zvatanga chirwere ichi kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi maviri kana kuti 4782. Vanhu zviuru zviviri nezana nevatanhatu kana kuti 2106 vakabatwawo nechirwere ichi, zvasiya vanhu zana rezviuru nemakumi mapfumbamwe nechimwe zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nematatu kana kuti 191673 vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino. Mazi rezveutano rinotiwo vanhu vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga vave mamiriyoni mana nezviuru makumi mana nemanomwe zvine mazana manomwe nemakumi mana nematatu kana kuti 4,047,743. Vanhu vabayiwa nhomba kechipiri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni matatu nezviuru zvitanhatu nezvitatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemana kana kuti 3,063,934. Hurumende inoti ine chinangwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana mukupera kwemwedzi uno kuti nhomba iyi inyatsoshanda zvakanaka. Kuuya kwemhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron kwapawo kuti uwandu hwevari kurwara neCOVID-19 huwedzere zvakanyanya. Paakazivisa hurumende kuti mhando itsva yechirwere ichi yainge yawanikwa munyika musi wa5 zvita, painge paine vanhu zviuru zviviri nemazana masere nemakumi mana nematatu kana kuti 2,843 vairwara. Asi kusvika nezuro vari kurwara vainge vave zviuru makumi mashanu nechimwe nezana nemakumi matatu nematanhatu kana kuti 51,136. Mukuzeya nezvekupararira kwechirwere cheCOVID-19 uku, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambotungamirawo chipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Mhando yeutachiona hweOmicron hweCOVID-19 hunokurumidza kutatapuriranwa zvikuru kudarika dzimwe mhando dzakasiva. Saka ndosaka muchiona kuti nyangwe mafigiri chaiwo munyika yeZimbabwe, munyika dzekuSouthern Africa, munyika dzokuEurope zvikuru sei dziri kuratidza kuti vabatwa noutachiona hweCOVID-19 vakatarisana nemhando yeOmicron mumazuva adarika, zvinotoratidza kuti mafigiri iwayo akatokura kudarika mafigiri akasimbovapo nedzimwe mhando vakaita sana Delta variant vaya.
Zvii zvamuri kukurudzirawo kuti vanhu vaite kudzivirira kutapurirwa kana kufa nechirwere ichi?
Chatinokurudzira chagara chikurudzirwa ndechekuti vanhu ngavabayiwe nhomba yeCOVID iyoyi mavhaccine aripo akatenderwa neWorld Health Organization, akatenderwa nehurumende. Saka muchaona kuti vanhu vazhinji vachiri nevamwe vavo vachiri nekufunga kuya kwokuti zvine zvazvinozovaita zvakaipira muviri wavo, asi chokwadi chiripo ndechekuti sainzi haisati yaona izvozvo.
Saka zviri kutaurwa zviri kubve picha izvo sebaonerei.
Dzinongwawo nhaurirano dzevanhu vanenge vachingotaurawo makuhwa avo kwavanenge vari asi vasina umbowo hunoratidza kuti pane macomplications akamboonekwa akasionekwa nenyaya yokubayiwa nhomba yeCovid-19. Saka vanhu vane kuvarairwa ikoko nokusangoda kuti inini handisati ndafunga kuti ndingada kubayiwa. Saka muchaona kuti kazhinji vanhu vakasiona kuti Omicron iyo iri kunyanya kupararira mune vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 kudarika kune vakabayiwa.
Zvine dambudziko ripi chaizvo kune vasina kubayiwa?
Pakupedzisira, kana pachizomuka macomplications kana kurasikirwa noupenyu, zvinomuka kune vaya vasina kubayiwa kunyanya. Saka vanhu vari kukurudzirwa zvikuru kuti ngavabayiwe nhomba iyoyi yeCovid-19. Zvinobatsira kuderedza kubatwa noutachiona hweCovid-19 kana kurwariswa nahwo.
Dr. Enoch Maida, nyanzvi munyaya dzezveutano, vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu remashonaland, vachitaura vari parunare muHarare. Kunetsana kunotyisa kuri kuenderera mberi mubato reZANU-PF, uye nhasi dzimwe nhengo dzevechidiki dzebato iri dzaratidzira zvakasimba pamusangano webato iri weProvincial Coordinating Committee wanga uchitirwa pachinoi University of Technology. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanodarika zana vasvika musangano uri pakati vari mubhazi nemotokari diki ndokusvikoimba nziyo dzehondo yechimurenga. Mukuratidzira kwavo vanga vachiti vanoda sarudzo dzematunhu dzakajeka dzisina chitsotsi. Vadoma mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakaines paradza semumwe mukuru asina kuita sarudzo dzematunhu madiki zvakanaka. Mumwe wevechidiki anga achiratidzira asina kuda kudomwa nezita wekumhangura anoti pane nzvimbo dzakawanda dzisina kuitwa sarudzo.
Izvozvo madhisi mamwe ese akaitwa asi mhangura erection emhangura 1 district haina kuitwa nenyaya yakaines paradza ndeyakakonzeresa napc wake ari kuanonzi kanizani zulu ari kuita vanhu vekuimposa vekuti handpick ari kutora vanhu just for himself onzi munhu akuna kukwidza even chigaro choprofits.
Izvi zvatsigirwa nemumwe wechidiki vaLazarus Meki vekumakonde.
Ndiri kungoti tinongoda justice kubva kuna kindness paradza DCC chairman ndiye ari kukonzera confusion mumhangura ari kugadzira maparareo structures emusangano haasi kuda kuti vanhu vaexercise democracy yekuti vakwanisi kunge vachivhotera vanhu vavari kuda.
Vaparadza varamba kutaura vachiti titaure nevakafanobata chigaro chasachigaro wedunhu vaAbia Mujeri, avo vati mhangura rimwe rematunhu madiki anosvika 26 asati apera kuitwa sarudzo. VaMujeri vanoti pane vamwe vakuru vari kutaurira vana vemusangano manyepo panyaya dzesarudzo kuti varatidzire.
Tine 430 madistricts akaita established in Mashonaland West Province. 404 ndoakasubmitwa, 26 asati asubmit, they are still there, ane maproblem. Saka ndova kugadzirwa nhasi up to tomorrow, we will submit them after that maproblem. So for the mhangura 1, we still have to go there to know that's a problem yemhangura 1. Saka ina kusubmitwa. There was no reason to fight or to do what. Pane munhu ango insight avanhu avaudza zvinhu zviri wrong.
Mutauri webato reZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa, avo vanga vari pamusangano, vati hapana chekuratidzira sezvo nhasi kwanga kuri kusheredzerwa mazita evanhu vakaisa mazita avo kuti vapinde pazvigaro.
Tingotaura kuti nhasi kwauri kungodaidzirwa mazita evanhu vari kuenda kumaelections, hapana abviswa, hapana pamidzirwa. Saka hapana chikonzero chekuti pangave nemunhu angave nekunyunyuta nazvo. So tatoshamisika kuti kana papaine vaenda handa kuziva kuti nezi yacho ndei. I'm sure resident minister achaona kuti zvafamba sei, because vanhu havafani kuuya kuzongoita bopoto pasina chikonzero. Vamatuke vanguya kuzotora mazita. Saka kana vachitorwa mazita emaelections chikakunetse chii, chikakusote chii hapana.
Sachigaro weplatform for youth development vaClarissa Madhuku vanoti vanhu vari kurwira zvigaro mubato reZANU-PF nekuti ndimo mune mukana wekupfuma zviri nyore zvine huori.
Nyaya dziri kuitika mubato reZANU-PF dzekuti makwikwi ari kuitika kumaprovinsi akakura chaizvo. dzinokwanisa kutibudira zvinhu zvitatu sekuona kwangu. Chekutanga ndechekuti munyika ine Zimbabwe maopportunities chaiwo chaiwo anotowanikwa kumusangano weZANU-PF, nekuti ZANU-PF ndiro zvebato riri kutonga kana kuti ndiyo hurumende. Saka tinoona kuti upfumi huri mukati meZimbabwe hunosanganisa upfumi hwatiri kuona kumamining, kuti ukwanisa kunge une upenyu hwanorarama zvinonyatsa kuendeka kunge uri mumastructures kana kuti kunge uchikondrorwa nemusangano weZANU-PF.
Munyarikana anoremekedzeka pamusangano wanhasi vari munyori mukuru wezvekudzivirirwa kwebato reZANU-PF mupolitibhiro vaLaf Momatuke vati vanhu vanofanirwa kuita sarudzo murunyararo semhuri imwe chete. Kunyange chirwere cheCOVID-19 chiri kupararira zvine mutsindo, vamwe vanopikisa vachirambidzwa kuita misangano nemapurisa, vatsigiri veZANU-PF vange vachimba vakawanda vasina kana kupfeka mamask. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe kuti sei ZANU-PF vari kuita misangano asi veMDC vachirambidzwa nguva zhinji. Sarudzo dzebato iri mumatunhu akawanda dziri kukonzera mhirizhonga, uye vamwe vakatoendesana kumatare edzimhosva kumanikaland neHarare. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga varadzikwa nhasi kumusha kwavo kwaHwirisha kuChivhu. Vamwe vanga vari pakuradzikwa kwava mavhinga vanosanganisira mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa, uye mutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku. Vamavhinga vakashaya musi wa4 zvita kuSouth Africa, uye vainge vave nemakore 42. Vainge vari mutungamiri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, uye vasiya mudzimai amai Fiona Mavhinga nevana vana. Mushakabvu aizikanwa nekubatsira varombo zvakanyanya, zvikuru vaya vanenge vachikorerwa kodzero dzavo. Vamavhinga vaizikanwawo nekusaruma vachifuridzira, uye vaigara vachitaura zvakanyanya pane pfinyiro ino yeStudio 7.
Zvakawanda zvinogona kuitwa nemasangano akazvimirira muZimbabwe kuti vamise hurumende kuunza udzvanyiriri nenzira yemutemo. Vanofanira kuti vataure nedare reparamendi nevamiririri kuti vasaisa mitemo isina kusarukana. Zvakarewo vane mukana wekuenda kumatare edzimhosva, ngavataure nemagweta kusanganisira magweta anomirira kodzero dzevanhu ari mukati meZimbabwe kuti nyaya iyi ikwidzwe kumatare isati yaenda kure, kusati kwava nemutemo wakaipa kwazvo. Zvakarewo kukurudzira vanhuwo zvavo kuti vataure nevatungamiri venyika nevatungamiri vari muparamendi kuti vasagadza mitemo isina maturo, vachikona kuita zvinhu zvinoraramisa nyika, zvinopa upenyu kunyika, kwete kushingirira kutsvaga mitemo inoshungurudza.
Iro izwi ramushakabvu Dewa Mavhinga. Tinoti zororai murugare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vari kutarisirwa nemusi wechipiri kuzivisa nyika yavo nezvematanho avachatora kuedza kudzivirira kupararira kwemhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron. Kupararira kweCOVID-19 uku kwave kumanikidza zvikoro zvine chitsama muAmerica kumbovhara. Mhando yechirwere ichi iri kupararirawo zvinotyisa munyika dzakaita seBritain, Germany neNetherlands. Nyika dzakawanda dzave kukurudzira kuti vanhu vabayiwe nhomba. Turkey yazivisawo kuti ichapa nyika dzemuAfrica nhomba inodarika ma10,000,000. Ukuwo South Africa, imwe nyika yakatanga kuona mhando yeOmicron iyi, inotiwo ichapa dzimwe nyika dzemuAfrica nhomba 2,000,000 dzemhando yeJohnson and Johnson. Mauto emuSudan nhasi avhara migwagwa yeguta guru renyika iyi reKhartoum, achiedza kudzivirira vanhu kuratidzira nekusafarira kwavo utongi hwemauto ayo akabvuta masimba achishandisa pfuti musi wa25 Gumiguru. Muchirongwa chedu chatinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, Nasi tine urukuro na amai Shingai Nyirenda vanotungamira sangano Regeo Child Network muZimbabwe. Amai Nyirenda vanoti nyaya yekuti vanhu vambogara muZimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 iri kupa kuti vanasikana vakawanda vambunyikidzwe muZimba. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nekuda kwekushaya zvekuita munguva ino, vana vari kupedza nguva yakawanda vari pamba vasina zvakanyatsorongwa zviri kuitwa. Saka kazhinji kacho tiri kuona kuti vana vari pakati pemakore 12 kusvika pa16 vari kubatanidzwa munyaya dzekuita zvepabonde, kazhinji kacho vachiita zvekumanikidzwa. Uye takaongorora zvakare kuti dambudziko iri riri kutonyanya nekuti kwapfumirwe mhosva wacho vari kumanikidza vanasikana ava, vanhu vekuti mwanasikana wacho anenge achiti ari kudana nemunhu iyeye. Kashoma mupomerwo wemhosva paari munhu asingazivikanwi nemwanasikana uyu. Matambudziko anowira mwana uyu kazhinji zviri kuguma nekubata pamuviri zvaanenge asina kutarisira uye kuregedza chikoro. Vana ava kunyange mutemo wavo kubvumira kuti mwanasikana aramba achienda kuchikoro. Tiri kuona kuti kazhinji kacho mwana iyeye anopedzisira atoregedza chikoro nekutya kusekwa nevamwe uye kuremerwa nekutarisana nevamwe.
Ndeapi mamwe matambudziko amuri kunzwawo akukanganisa raramiro yemwanasikana?
Vabereki vazhinji vakarasikirwa nemabasa paCovid-19 apo zvichiita kuti vatadze kuriritira mhuri dzavo. Mari dzavaiva nakare hadzichakwanisi kubatwa nenyaya yekuti kumabasa hakuchaendwa. Kana kutengesa tengesa kwacho mari dzacho dzinenge dzisipo dzekuti variritire mhuri. Saka vanasikana vari kupedzisira vaita zvechifambi, vaakubatanidzwa mune zvekuita zvepabonde zvisiri pamutemo nevanhu kazhinji kacho vanhu vanenge vari vakuru chaizvo kwavari. Zvopedzisira zvekuti vana vanoita zvirwere uye shungu chaidzo dzekuti vararamirewo zvine chinangwa panenge pasisina. Saka mwana iye anopedzisira arasikirwa netariro yeupenyu uyezve anenge akutadza kuenda kuchikoro uye remangwana rake rinenge risina kujeka nekuti kana apedzisira chikoro panzira hapana umwe mugumisiro waanenge akanyatsotarisana nawo une kubudirira kuri mukati mazvo.
Ko matambudziko ayanga agadziriswa sei?
Kuti matambudziko ayanga agadziriswa sei, nguva yaakupedza vana vasina zvokuita zvakarongwa yawandisa. Zvaakuda kuti ivo vana vanzwisise uye kubatsirwa kuti vave nezvinangwa zvinovabatsira paupenyu. Vabereki uye vanoda kubatanidzwawo pakubatsira vana vavo nekunyatsoongorora mafambiro ari kuita vana vedu, tizive shamwari dzavo uye kuti zvii zviri kuitika kwavari pavanenge vasina zvokuita zvechikoro. Kazhinji unotonzwa mwana achitaura kuti mukomana aiuya kumba ndokwavaisanganirana. Saka sevabereki ngatipei ngwariro kune zviri kuita vana vedu, tozouyawo kumapato anosimudzira kodzero dzevana. Pachinzvimbo chekupedzera nguva mukugadzirisa matambudziko atomuka kare, tingada kuvawo nemapurogiramuzi anobatsira kuti vana vave nemafungiro anokurudzira kuzvichengetedza uye kutoita zvirongwa zvokusimudzira kuzvichengetedza, yatingati safeguarding pachirungu. Mungava muzvikoro here, mungava munharaunda dzatinorarama tiri, tive nemapurogiramuzi anobatsira vana kudzivirira dambudziko risati raitika pane kuti tizorwisana nedambudziko rinenge ratomuka kare.
Zvii zvimwewo zvamuri kurudzira kuti vana vaite kana vachimbunyikidzwa muZimba?
Tinokurudzira kuti nyaya yekumbunyikidzwa iyi inoda kufumurwa. Saka vanofanira kuva neushingi hwekutaurira mapurisa uye kubatawo mamwe mabato akaita sechildline pa116, Girl Child paFacebook kuti vamhangare nyaya dzinenge dzichiitwa pakumbunyikidzwa kwevana ikoko. Kana zvichinetsa, wanai mumwe munhu wekutaura naye wamunoimba naye uye kuti muve nechokwadi chekuti mabatsirwa paitwa chimwe chinhu pakumhangarwa kwenyaya iyoyo. Musatye, nekuti mugumisiro wacho unotoita kuti zvinhu zvokunakirei pane kuti murambe makanyarara, nekuti zvinopedzisira zvakwadza upenyu hwenyu, zvinopedzisira zvaita kuti mushungurudzike pakugara kwenyu.
Tichitarisawo mitemo yenyika yakanangana nekodzero dzemwanasikana, mungati iri kunyatsoshanda zvakanaka here?
Pane imwe iri kubatsira yakafanana neEducation Amendment Bill ichangobva kuitwa. Kodzero dzemwanasikana tikangoti mwana wese kuti awane dzidzo, tirikuona kuti iri kusimudzirwa kwazvo nemutemo womutsva uyu wakagadziriswa. Vana vakukwanisa kuendawo kuzvikoro kunyange mwana aine pamwiri, akubvumidzwa kuti apedzise chikoro chake, chinova chiri chinhu chakanaka. Mwana anofanira kuwanawo kodzero dzekuti apedze chikoro chake. Kazhinji vanotaitarisira vanhu kana nanhasi vanongotarisa mwana ano pamwiri kuti mwana uyu akaita musikanzwa, mwana uyu akafunga zvokuzviitira zvepabonde. Asi kazhinji kacho tichiongorora nyaya idzi, vamwe vana vanenge vakasvika pakuita pamwiri ipapo nekumanikidzwa. Saka hatingadi kuti mwana akadaro arasikirwe netarisiro yekudzidzawo, tinei chida kuti mwana iye apedzewo chikoro.
Amai Shingai Nyirenda vanotungamira sangano reGirl Child Network Zimbabwe. Vanga vari paRunare muHarare.
Simba rangu muri simba rangu muri simba rangu munondipa simba.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Vatereri, tinosangana zvakare zvondo rekupedzisira tisati tatamba Christmas yegore ra2021. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi ngatinzwe mashoko anobva kuvamwe vafundisi vaitaura nesu mugore ravakupera iri. Reverend Fatima Garikai, kwazisai nokutaura nevatereri vedu.
Regai ndikukwazisai mose ndichiti muzita raBaba neremwanakomana neremweya anoera. Tasvika zvakare mukati merimwe gore ratiri kupemberera nguva yekrisimusi, nguva yatakajarira zvikuru, patinotanga kuona vanhu vachigadzirira zvinhu zvakasiyana siyana, zvipangidzo zvinoratidza kuti pane chinhu chikuru chinoda kutanga kupembererwa. Tinotozviona zvichiitika mukati meupenyu hwedu, mukati medzimba dzedu nemukati menharaunda. Tinoona masaini anoratidza kuti vanhu vane chavari kugadzirira chinhu chikuru. Ndinoda kuti nditaure pane maKristu kuti patiri kugadzirira zviro zvepanyama, ngatidzokerei zvakare tinogadzirira zviro zvepamweya. Titange kugadzirira zvipo zvemweya kuti titange kuzvigashira kuti Mwari chiuyai mutizadze, Mwari chiuyai mutirangarire nemuto unoshamisa, tione zvibereko zvitsva zvitange kubarwa zvisina kumbojairirwa nevakatitenderedza, vasina kana kumbobvira vakaona zvese. Zvibereko izvozvo ndozvataa kuti ngazvisvika munguva yekuti zvichizvarwa, zvichibarwa, zvichioneka kuti pane chinhu chakanaka chitsva chabarwa pana mai nhingi, pane chitsva chabarwa pana baba nhingi, pane chitsva chabarwa pane mukomana pane musikana nhingi. Izvozvo zvitsva ndozvatamirira, ndozvatakatarisira kuti Mwari vatibatsire, Mwari vatiitire zvakanaka mu2021.
Tinotenda mufundisi Fatima Garikai vari mudunhu reMissouri muno muAmerica. Reverend Levi Kadenge, taurayevozve kuruzhinji rweZimbabwe.
Tasvika munguva yeChristmas, nguva yatinogamuchira chipo chomwanakomana Jesu Kristu wakaunzwa pano naBaba mushure mekunge iye mwanakomana abvuma nokutaurirwa mashoko nedare rokudenga rikati angatumwe pano pasi ndiani kunogadzirisa zvinhu. Zvino Jesu Kristu vakabvuma kutumwa kuti vagadzirise zvinhu zviri pano pasi, kuti zvibayiro zvisava zvakawanda zvinoparadzirwa ropa, asi yave chibayiro chimwe chete chinopirwa kamwe chete chichifira pasi rose, kuitira kuti isu tipone tive neupenyu hunoendeka. Muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene, amen.
Tinotenda zvakare Reverend Levi Kadenge nemashoko avo vari kuHarare kuZimbabwe. Tochienda kuna Reverend Oliver Mandisodza. Ndinoimba kuti makasimba mufundisi Mandisodza, taura henyu kuvatendi nekuruzhinji rweZimbabwe pamusoro pezuva ratakatarisana naro iri.
Mufaro wangu kusangana nemi zvakare panguva ino yekisimishi, tichiti Ebeneza, Mwari watigonera, Mwari watirwira kuona zvemukana wekupemberera kuzvarwa kwemwanakomana wake. Soko raMwari kubva kuna Matthew chapter 2 verse 10, noti wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Wakati waona nyeredzi wakafara nomufaro mukuru kwazvo. Tinofara nekuti tine zvatakasangana nazvo, tine zvatakaona mugore rino. Asi patiri kunguva nhau yekuzvarwa kwaJesu Kristu, inhau inongounza mufaro mukati moupenyu hwedu. Ndinokushuvirai mhuri yeZimbabwe kwese kwamuri ikoko kuti wanai nguva yekufara nekufara kukuru kwazvo, nekuti Jesu wazvarwa, nekuti Jesu wauya kuzotidzikinura. Tinoramba tichirangaridzwa tichifara kuti tawana zvemukana yokurarama zviri maringe nekuda kwaMwari. Tinotenda kuti Mwari wacharamba achitiitira zvakanaka kubva zvino tichienda mberi muzita remunopa raJesu Kristu. Ndatenda.
Mazvita zvikuru mufundisi Mandisodza, tinovatenda zvikuru. Tinotendawo vamwe vafundisi vose vakatibatsira kunzwisisa shoko raMwari mimwedzi yegore rino. Tinoimba kunzwa kubva kune vamwe vafundisi svondo rinouya. Vatereri, ndinokutendai zvikuru mukutitandadza kwemwedzi yose iyi. Tumirai maaudio enyu ezvechitendero paWhatsApp namba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti ivai neChristmas yakanaka vateereri.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Yesu simba.
Tinotenda Tanonoka Wande, uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Yesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Mumitambo yenhabvu yeCASO Premier Soccer League yatambwa nhasi, Dynamos yakunda Cranbourne Bullets 1-0. Manika Diamonds yarwa Highlanders 1-0. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Murwiri wekodzero dzevanhu ainge aine mukurumbira munyika nepasi rose vadhewa mavhinga vanoradzikwa kuchivhu. Nhengo dzeZANU-PF dzokandirana makobvu nematete kuchinoi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessings Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 yesonto mhlaka 19 kumpalakazi 2021 ngo Cape Town. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lelihlobo ngeKhisimusi.
Odabuka eZimbabwe ohlala kule-South Africa ujova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe.
Injongo yami awareness ye-COVID-19.
UZulu kuvalelisa uDiwa Mavinga wayelwela ilungelo loluntu.
Ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu.
Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF nohulumende.
Basiphiwa ukudla, ukudla kuphiwa bona abezayo.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye nezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe loba limemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 elibulele abantu abathathu izolo elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu abaningi bathi bazalandela iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ngekhefu leKhisimusi. Kube labanye njalo abathi kunzima ukwenza lokhu ngesikhathi behlangana lezihlobo labangane. Bathi bayakunanzelela ukuba liyamemetheka igciwane le-COVID-19 eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ngakho ke lilakho ukumemetheka ngamandla ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Umnumzana Joseph Dube ohlala kobulawayo uthi akumelanga abantu bebuthane ngekhefu leli.
Angiboni kuyinto enhle ukuhlanganisa abangane lelihlobo ngeKhisimusi senza imithimba ethize ngesikhathi lesi seCovid. Ongasi Covid yodwa esiyisabelayo leflu lesigcwele indawo yonke.
Umnumzana Pastor Mpofu uyakusekela lokhu.
I mean, because of this new variant Omicron, as long as I wouldn't want to expose him kakhulu. So it's just Christmas with the inner cycle, your family too. I mean, I've got to go to just gonna be there, labazali, endlini, enjoying the meals at Christmas. I need to have seven colors. I'm just relaxing endlini.
Kodwa unkosikazi Agnes Mlilo uthi uyabe ezijabulela lezihlobo loba limemetheka igciwane le-COVID-19.
Angiboni ukuthi likoroni yedlula le 5 years. So lisho ukuthi singaspenda 5 years singavisithelanga ama-friends le-family. Hayi ke mina ngiyavisithela i-family yami.
Unkosazana Odetha Ngowe laye uthi uzahlangana lezihlobo ngekhefu leKhisimusi.
Leli kefu le Christmas sizayenza lokho sakuyenza ngomnyaka ophelileyo odlulileyo. Sahlangana lezihlobo, sakosa inyama, sajabula thina, COVID or no COVID.
UJunior Moyo uthi uza kwethekelela labo acabangela ukuba kabalagciwane le COVID-19.
Mina engingakwenza ukuthi ungakhuluma lezihlobo nabangani, babuze ukuthi bona basesimene sinjani. Lami ngizicheck ukuthi ngisesimene sinjani. Then if phakathi kwethungelo le-COVID ngizokhona ukubavakatshela, but if kuyabe kulowo le-COVID lamanyeke ngivakatshi ngoba ngizobe ngingafuni ukuba le-COVID.
Unkosikazi Martha Sibanda ohlala e-Cordry Park kobulawayo uthi kayisoze ibe mnandi iKhisimusi yalonyaka ngoba abantu besesaba ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngibone ngani ayisoze yajabulisa kakhulu. Ngoba abantu abasoze bachilise ngendlela abakhangelele ngayo ngendaba ye-COVID. Abanye futhi bazayihleka ukuvakatshela ezinye izihlobo, especially labo abasemazweni ukuthi bafinyelele ukuzofika ngapha eZimbabwe. Kuyabe kunzima kakhulu ngendaba ye-COVID. Bone ngani okunye abazabe bekwenza abantu ikuthi abantu bazayihlalela ezindlini zabo ngendlela yokuthi besesaba umkhuhlane we-COVID.
Kuyabe kungela bantu lonyaka emzini kankosikazi Lois Mabhena ngenxa ye COVID-19.
Ngoba ngenxa yomkhuhlane lo omemethekayo kakhulu we-COVID-19 ospreadayo. So mina lemuli yami umbona sizadlala sisodwa lemuli yami singavakatshanga. Njalo kunye izihlobo zethu ezikhatshana kababuyanga. Thina silokuthi nxa izihlobo zingabuya sihlangane sibe baningi kudliwe kube mnandi kujajule. But lo nyaka hayi kuzabe kulomahluko.
Abezempilakahle baxwayisa abantu ukuba bengayekethisi iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 otholakale ebantwini abedlula inkulungwane ezimbili 2106 izolo eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo umnumzana Mary Ndlovu odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esenzela ukulimukisa uzulu ngobubi bomkhuhlane we-COVID-19. Usesendleleni elubhekise kubulawayo. Sixoxela ye esefika eMusina.
Injongo yami awareness e-COVID-19 kanye nje neminye imikhuhlane engabe ikhona esiyitholayo. Ngoba ma ungakhumbula ukuthi i-COVID ibuye ngeumnyaka ka-2019. Abanye baba nayo, abanye basinda, abanye bashona, abanye bayaphila. So kuyikuthanda kwaNkulunkulu konke lokho. So engizokuthanda ukukusho ukuthi abantu bakhuthazeke ukuthi behambe be tester iCOVID-19, bevaccinate. Zama ukuthi sisebenzise imithi lesitholayo lapha. Wamanje ngoba ngisendleleni ngisaphumula nje okwemzuzwana nje ngizoqala futhi uhambo lwami. Okwamanje sengenze 100 kilometers ngilapha eMaskrad. Abaningi bahamba bechama uta, abanye bangisupporta, abanye uyabubona ukuthi umuntu ubuhlungu. Kodwa ke hayi, okwamanje nje isimo besisese right. And into engizwisa ubuhlungu, ifamily yami ayimvumelanga ukuthi ngihambe lolu hambo. Kodwa mina ngokuzimisela kwami ngizamile ukuthi ngiluthathe lolu hambo. Ngoba khona manje bayafona, abanye bangihalalisela uhambo oluhle, abanye bayakhala. So into yakhona nami ingizwisa ubuhlungu.
Ukwenze ngaliphi konke lokhu baba?
Kunje unkosikazi ubekakhala engavuni ngihambe. So into yakhona iyangizwisa ubuhlungu, kodwa omunye sezozitshela ukuthi hhayi unemali or akanamali. Mina into ezothanda kuyisho nje ukuthi anginamali, akekho nje umuntu onginikeza imali, njalo ngingumuntu ongasebenziyo. Ngiziphilela nje ngokugibela amabhayisikili, abaningi nje bayangazi. So hhayi okuningi bengithanda ukuthi ngikukhulume mase ngiseduze nasekhaya.
Lo ngumnumzana Mary Ndlovu odabuka kwele Zimbabwe ohlala kwele South Africa. Sixoxela ye eduzane leMusina. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Wayelwela ilungelo loluntu umnumzana Dewa Mavinga ungcwatshwe namuhla eJivu esabelweni seMashonaland East. Umlondolozi Ndlovu usedulela lolu daba.
Izihlobo, abangane, abalela ilungelo loluntu nabezombangazwe bathe gwaqa emzini kaMavinga lapho abamvalelise khona bencoma imisebenzi yakhe. Umnumzana Themba Chiveya okuhlanganiswe yeCenter for Democracy and Peace Advocates ngomunye wabavalelise uMavinga oselamaviki amabili wabhubha.
Udewa Mavinga, Mavinga, ngizahlala ngimkhumbula njengomlweli wamalungelo okade lokuzimisela okukhulu ekulweleni amalungelo oluntu. Njalo ube ngumuntu okade elobuqotho emsebenzini wakhe wokulwela amalungelo. Ube ngumuntu okade senelisa ukusebenza labantu bonke kungalani lokuthi ngumuntu oyabe ekusigaba lesikhundla siphi.
Umnumzana Pride Mkhono owasebenza loMavinga kuhlanganiswe Crisis in Zimbabwe Coalition laye uncume kakhulu imisebenzi kaMavinga.
mina njengomunye obalela amalungelo abantu ngikhumbula impilo kamuyi umnumzana uDewa Mavinga lo obengudirector wo Human Rights Watch kahle kahle kanye kanye lokuba yililoya lamalungelo abantu esingathi human rights lawyer njengomuntu obelothando ngelizwe lakhe leZimbabwe efuna ukuthi abantu bonke bebe bekholisa amalungelo abo lawa asemthethweni constitution kanye la kwamanye ama conventions iZimbabwe eyawasayinayo njengabo United United Nations Declaration for Human Rights laba African Charter for People for Human and People's Rights lokhu bekuyenza bhala ama incwadi eziningi kakhulu kankasela ukuthi uhulumende weZimbabwe ebe elungisisa udaba oluhluphayo kakhulu olwamalungelo abantu kodwa bengagcini kuphela eZimbabwe bebamba iSouthern Africa yonke.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi kumele kube lesifundo esikhulu ngomsebenzi owenziwa kumavinga.
Lizakhumbula uDewa Mavinga njengeqhawe ngoba ube ngumuntu obelwela ilungelo labantu zikhathi zonke. Ube ngumuntu obehlala eqaphile ukuthi akhulume iqiniso engelakwesaba, engelafeva. Njalo ube ngumuntu obesenza ukuthi uhulumende azikhuze kokuningi akade engakwenza okuhlukumeza amalungelo labantu. Ngakho ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe kakhulu.
UMavinga owasebenzela kunhlanganiso eHuman Rights Watch waziwa kakhulu ngokulwela ilungelo loluntu lokuchothoza uhulumende ngendlela ezakhayo. Akwaziwa ukuba wabulawa yini kwele South Africa. Uchiyo umkakhe uFiona labantwana abane. Ngimele iStudio 7 ngumlondolozi Ndlovu.
Wezemaphandleni namhla zisenkabazwe. Uhlelo lwezemaphandleni uEzra Jesus Banda uxoxa logogo othi uncitshwa ukudla nguhulumende.
Gogo ayidambambo ule 94 years ulapha uTenfeld evungu. Uhamba njani kati gogo impilo ikhanya inzima uthi inzima uhamba njani la?
Inzima sibi kakhulu. Asiphiwa kudla ukudla uphiwa bona abezayo.
Uphiwa bezano. Kusenziwa ngubani lo?
Kusenziwa ngoya umbusi nangagombe. Nangagombe ngibona laba abapha abantu ukudla.
Bathi uphile ngani wena?
Hayi, bathi hayi kakhulu.
Bayakwazi ukuthi asowezano?
Bayakwazi. Kusukela kusesele umnyanga ngokaba. Azange ngiholile mhle. Kuze kubela namhla.
Hey. Nxa bekhuluma labo bathini uyababona ukhulume labo?
Yaba yithi kuyabhaliswa. Wabhaliswa. Belamini ibizwa lisaphuma.
Unga? Kuyini wena uvele uyiphi iphathi?
Mina ngi-MDC.
Uku-MDC? Wasukela kudala ku-MDC?
MDC ngo-99.
Ngo-99? Wathi wayingeni? Abantu bezano bengitsho gogo ngibuye nomuntu wezano yedwa ngicela ube lapha ndoda ugogo nawo wena ukuzana nxa ubona umuntu omdala ongakala imncitho ukudla uthini
lapha kule system embi politics abalandaba lezano kwazi amaxhepho ugogo over age basebenzisa ipolitics abalandaba abazali abasizalayo abensika abantu abadala abasidabulayo lungu MDC lungwali party bathi akusebenzi khonokho yini basidabulayo abasizalayo la abazali bethu akula politics phakathi ekudleni mina ngiholi ngingumntwana ngine 35 years 45 years 50 years but 98 100 years 103 kapa 20 lutho kunceda ngani khonokho
alikukhulumi le mhlangano wenu wenu
siyakukhomba
kwabekwenza kwabekuyini kwangasoyilini abantu bezana
ngabantu bezana politics abantu bezana straight direct ngabezana
ngangithabisa ukuthi wena ungezana ukhuluma iqinisele ngayo
ye ngabezana straight ababafuni bayabali but bengabazali babo abancisa impilo labo abasizalayo singabasizukulu asiyisizukulwane kodwa hey izana abe-MDC kodwa bebasidabula igogo labo silapha thina singabo laba
ugogo lo ngikubizile uyawumbone lapha wena Uyambona gogo?
Ngiyambona kakhulu kabisini.
Uyangakutshela ukuthi ugogo uyadibeka liyakaliwa kudla iwelfare.
Uyancitshwa. Soja welfare kayihole.
So nxa batshile abanye bakho bathini?
Bathi bangabe MDC. Babancitsha. Bathi ngabe MDC. Why? No reason why. Kodwa ibasidabulayo abasizanayo bengabazali okhoko ogogo. Kasi nabantwana, nane 35 years, 45 years. But ngiyahola everything. Everything loka hold ka thola ilungelo lakhe
ayi
ngumuntu
ngokuthi ngobwenzeni ukuthi ngoba wasupport enye party
yeah kuphela simple that uyaforswa ukuthi support
kodwa uhulumeni bela kawufuni lokho
ayi kakufuni
uhulumeni kakufuni okwenziwa ngabantu bona abakhona besigabeni
exactly
ngoba lokho ukudla kumele uthole umuntu onke
kakufuni
uzayenzana manje ayi
ngizazihlalela ndabe impilo ngabantu
abakuthi
lapha sizwe uEzra Jesus Banda ekhuluma logogo uAida Mbambo ohlala enkabazwe. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sangene kusigaba esilandelayo sesihlangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngokuthi United Nations olubona ngelungelo loluntu seluhlolisisa ukubulawa kwabantu libutho esabalenze Tigray kule Ethiopia. Kubikwa uba ibutho libulala abantu mahlana ngesikhathi kudinga amalucaca. Uhulumende laye uthi amalucaca yiwo abulala abantu abaningi endaweni le. Abantu abaningi batshengisene emigwaqweni namuhla esigodlweni sakwele Sudan besola ukuhluthunwa kwentambo zombuso lemuto elaphinda labisela esikhundleni umkhokheli kahulumende u-Abdallah Hamdok. Bathi wavunyelwa nangu-Hamdok lebutho ayisikho abakususela u-Omar al-Bashir esikhundleni ngomnyaka ka-2019. Lokhu kubikwa ngumsakazo we-Voice of America. Umongameli Joseph Biden izolo wethekelele ingcwaba lomkakhe wakuqala u-Nelia wafela engozini yomgwaqo lomntanakhe u-Naomi ngomnyaka ka-1972 esanda kukhethwa ukuba amele iDelaware edale le-Senate. Abantwana bakhe abangabafana uBo loHunter baphepha engozini le yamjiya ethibeni. Lokhu kubikwa yi-Associated Press. Sonke isikhathi sezamasiko. Namhla silobaba uMbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu sixoxa ngomkhuba wokuchinza.
Baba uDube, isiko lokuchinza leli liyisiko elijule kakhulu kangangokuthi angisoze ngiye ekujuleni kwalo ngoba lalihambisana nemfihlo yesizwe njengoba uzokhumbula ukuthi ukuchinza lokho kwakuhambisana nokwetshwama noma ukwetshwama. Ukwetshwama lokhu kwakulisiko elalingelokubonga ukudla okutholakala emasimini. Uzokhumbula ukuthi endulo ngesikhathi samakhosi uZulu noma ngithi amahlabe ezulu ayengavunyelwa ukuthi adle ukudla osekuvuthiwe emasimini ngaphandle kokuba inkosi ikugunyaze lokho. Lokho ke kwakugunyazwa ngokuthi kwenziwe lowo mkhosi wokwetshwama wawuphindwe kabili ke wawuyizigaba ezimbili. Okwakukhona esokuqala isigaba sakhona kuphinde futhi kube khona esesibili esakuqala ke kulemkhuba eyayisenzwa kakhulu lapho isizwe sasibuthana komkhulu laphana kwenziwa imkhuba engeke ngize ngiqambe kodwa eminye yanyayazi angiqambi ngoba ijule kakhulu ithinta isiko lasendlunkulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya. Qhubekela phambili sibili utshela abantu ukuthi kwakusenzakala.
Elesibili kwakusiba ileli eloku amabutho ayebamba inkunzi beyiqinye inkunzi lana beyibhukudele ize ife beyibulala ngezandla bengayigwazanga ngomkhonto noma bengasebenzisanga isikhali. Yikho okwakubizwa kuthiwa ikwetshwama. Bese kuthi ke ngemva kwalokho kuzathi izigaba zonke zizafika laphana lokuyabe kukhiwe emasimini okukholakala ukuthi sekuvuthiwe lokho kwakusenziwa ukuthi ke kwakuhamba izalukazi ezazingasangeni engizathi mina emacansini njalo futhi esesiphelele izinsuku zaso. Ngethemba abazo ngizwa abalalela ukuthi lapha nzama ukukhuluma isintu. Bese kusiba lezi labantwana abancane nje abangakazi lutho. Nakhona lapho futhi ngicabanga ukuthi abalalela bazangizwa ukuthi mangithi abangakazi lutho ngisho ukuthi abantwana bamsulwa. Babe hamba ke lalezi zalukazi emasimini bengena kuwo wonke amasimu ezakhamizi zonke. Behamba bequnta ke lokho okucaba ukucaja ngalokuthi sekuvuthiwe. Hamba bekuqunta bekuqunta behamba nako bekubuthelele kuzothwala ke kuyiwe khona le komkhulu.
Hayi ke singagqiba khona pho babangwenya.
Nxa sokufika khona lo komkhulu kuinkosi yona izanikeza kwenza isiko nje elalithinta kakhulu uqiniswa kwesizwe. Ngemva kwalokho inkosi isizogunyaza ke ukuthi hayi uZulu wonke sengaqala manje ukuthi adle emasimini. Adla soku izilimo eziyabe sezivuthiwe. Kwakungavunyelwa ngempela ukuthi umuntu atholakala esidla inkosi ngakagunyazi esingathi thina yiku officializer ngolwimi lesimanje. Kwakufanele inkosi iqale ku officialize. Kukhona ke imithanithani yayisenziwa khona lapho ukuze lelo siko phela libe isiko elizabikwa nakwabaphansi ukuthi ke kubongwe nomveli ngqanga ukuthi ukwazile ukuthi isizwe sakhe asinikeze ukudla. Bese kuvunyelwa ke bonke abantu ukuthi ayisebengadla. Kwakuthi ke nxa kubuchinswa khona lapho abantu baze besebetsheba ke ngalokho kudla okuvela emasimini betsheba nje amalungu omzima wonke ukuthi adoloqina doloqina doloqina nokuyindlela eyayikhombisa ukuthi umuntu unikezwa amandla avela ezilimweni ukuthi aqine ngempela nxa esekudlile lokho kudla abe yindoda noma abe ngumama ozoqinisa umuzi.
Aye, wola mhlasima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu suku zonke. Besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko. Ngethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Senana masiko wesenzi bomandla. Yena baba mkhulu. Babe lobola.
Sike sizwe ezokholo lesiKristu silontukamele komo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamilenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo.
Usiphatheleni lamhlanje.
Nizabala ku-Isaiah chapter 9, iverse ka-6. Ngokuba sizalelwe umntwana, siphiwa indodana, umbuso uzakuba semahlombe akhe. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yokuthula. Ngiyabona ukuthi kule viki leviki lelandelayo kulokuphithizela sonke sikhangelele ukuthokozelela ilanga esilibeka ngokuthi ngelokuzala kukaJesu, ilanga leKhisimusi leChristmas. Kodwa kuqakathekile ke ukuthi sizwisise ukuthi kutshoni njalo ke sithokozelane. Okokuqala siyahlangana naye lapho Isaya esithi yena sizokuzalela umntwana, sizokuphiwa indodana ngoba umbuso uyabo phezu kwamahlombe akhe. Kutshoni lokhu? Okokuqala sinanzelela ukuzehlisa okwenziwa uNkulunkulu, bengathi umusa kaNkulunkulu kithi thina bantu. Ngenxa yokuthi sasisehlukanisiwe laye uNkulunkulu, simele njalo sibe ngabantu abazakuba ngaphansi kolaka lwakhe. Kodwa uNkulunkulu wananzelela ngomusa wakhe ukuba kuyadingakala ukuba abantu basindiswe. Wadinga yonke into ingilosi, kumbe singathi abantu amaprofita wonke, kwakungeke kwenzakala. Kwadingakala ukuthi indodana yakhe eyodwa ibe yiyo ezayo. Ngakho kokuqala siyananzelela lapho Isaiah ukuthi ngokuba sesizalelwe umntwana, uNkulunkulu wabuya engumntwana, wazalwa engumntwana, engumuntu enjengathi. esenzela ukuthi azwisise njalo akwanise ukuthi abe ingxenye yethu ukwenzela ukuthi nxa esindisa kungathiwa hayi wayekwanisa ukumelana lesono ngoba wayeyingilosi kodwa wamelana lesono wamelana lokuhlukuluzwa lapha emhlabeni enjengathi engumuntu wenyama njengathi ukuzala kwakhe yena uJesu kwayivele kumangalisa ngenxa yokuthi umamakhe wamzala engazange ahlangane lomuntu ongubaba wazalwa ngamandla kamoya oyingcwele ilizwi likaNkulunkulu lithi lona siphiwe indodana uAdamu wokuqala owayengumuntu wehlulwa yisono kodwa uAdamu wesibili owayenguJesu Kristu wasinqoba kisono esiphambanweni ngokunqoba kwakhe isono lokuchithakala kwegazi lakhe wasenzela waphawula ke isivumelwano esitsha phakathi kwethu laye uNkulunkulu esenza ukuthi sibe ngabantwana bakaNkulunkulu. Nanzi indaba ezinhle okwesithathu bengifuna ukugcizelela. Yonke imini imbuso izokuphela. Kumbe kungabe kungamakhosi, kumbe kungabe kungamapresident, kumbe kungabe kungabo queen labo king, kuyaphela konke kuyochabalala. Kodwa umbuso wakhe ongaphezulu kwamahlombe akuJesu kawusozuphele ukhona kuze kube naphakade. Umlaleli wami ngifuna ucabange ngalindlela. Sikholisa silungisele iKhisimusi asithokozelele nini ukuthi uNkulunkulu wehla engumuntu njalo eyindodana ezosindisa ezosikhulula esonweni.
Kuyiphethe mfundisi.
Asithandazeneni. Baba ngegama likaJesu, siyabonga ukuza kukaJesu eyindodana ezosindisa njalo esikhulula lapha emhlabeni. Baba sesithandaza ukuba ngabe ngokuzwa lilizwi lingangena enhliziyweni zethu, uJesu azalwe kakutsha phakathi kwenhliziyo zethu asikhulule esonweni. Ngegama likaJesu ngiyathandaza.
Lo bekulohlelo vuselela umoya sinomfundisi uSenispanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli inkomo.
Siyabonga kakhulu untungameli inkomo. Kuhlelo lwabatsha ake sizwe ukeza uJesus Banda exoxa losakhulayo ohlala eLwagweru.
Justin Jabavu, wenzani lapha mnumzana Jabavu?
Mina ngiza ngokugebha nje, ngiphila ngokugebha ndodayo. Yikukumphilisa ukugebha.
Ugebhani phela?
Igolide.
Ulithengise ngani?
Ngilithengise emayini, ezimayini ezibiza khona.
Ebantwini labathengayo?
Hhayi, umayini.
Uyimenethe
ba ishamruk mayini kwenzisa kwa.
Unjani kodwa umzimo okukhona ehlana nabo lapha le?
Umzimo isikhanga kodwa kubanjilwa ngimi. Akuphileke ukugebheni lapho ngoba emamayini ndawo. Lama price angikhona egolide. Sicinisekene ngamabond. Izinto azadingi ngamabond.
Libanjelwa njani? Ngosi libanjela.
Kunje kuthe ngamabond ani. Uthenga i-user, i-gold nge-user in 50-something, 52. But we find utona, whenever mine wangu wana batenga mata, babe ufani utuba kutengena ama 20-something, befagi bond, masu red, ngoba, into zangu wanzi.
Wenu ule mbuli?
Mbuli lai.
Uba pilisa jana?
Ikunga njisa, chisa, agulo uwenza, ikunga njisa.
Unengiso bamba bamba lapha nalapha.
Lapha lapha
ukwenza njalo ukuthi ugcwele kanti singelibona bagcwele lapho ugweja liyenza njalo. Alilwi uthwala limazana.
Hayi, akungokulo kanti sakukho. Hayi kanti sakula kulo.
Azaba kutshaya wena.
Hayi, hayi akazi njalo. Akazi njalo.
Kodwa kungani kungoba bakuphela bagembela.
Kuhlangene nabo omama bakhona. Bayigipa.
Bagets
she's ndawo ezijene ukuba mo indawo egipa omama but bihlanga nabo baba futhi njalo
lapha lizwe uEzra Jesus Banda exoxa losakhulayo ongutshekeja ohlala eLwagweru. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo abantu abaningi sebelungiselela ikhefu leKhisimusi eZimbabwe ngesikhathi limemetheka ngamandla igcwane leCOVID-19. Odabuka eZimbabwe ohlala kule South Africa ujova ibhayisikili esuka eGoli elubhekise eZimbabwe. Uyakhala ugogo othi kanikwa ukudla ngabalandeli bebandla leZANU-PF lohulumende. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo nguKip Stube.